Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu elezano PF umongameli nomabhala wokuqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Ndamuso Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa avadongwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navakembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchingure Bato Citizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinoratsikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekwaSafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe makwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navakembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLavimore Matuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Amai Mabel Chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai mupolitbro vaDouglas Mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Amai Muchinguri Kashiri vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo wezano PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuzano ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri wezano PF vatenda kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine mishidya yangu tagadzira
sachigaro wezano PF United Kingdom vaExavier Zavare vauza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Kuetaona kupatana unit among our leaders kubugune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vauza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyebo yevanhu varungusvotwa nekuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga arimo akazara, kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi vamwe vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kusagoo chekuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yavamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka, nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kuzvisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition, nekuva redhi kuti atiwaanga atiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi. Nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kg dzembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maita basa wakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isise bato tasangana navo kucelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira rekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsitutini munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva ete Government of National Unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademics, tichisanza nevamwe vesekitari, ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti panga patirwana dzimwe vasati vashaika nhavamirikari, vaMagaisa vakataura kuti inyaya iyi yekuti mumwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti sema Zimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungava uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuchinedhoni. At the end of the day tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku machief hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva unoda mapurita akutira zvina basa urikuri zvano kana tikuti takazvino zvese tobvatofunga kuti vanhu venzimba kurangarangari ava magaita zvatiselebrita econtributions yemanyika kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAustralus Gift Siziva vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadish nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
Nyore semadzimai for instance tionenge uchishanda pamwe baba havasi kunyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwi tiso tiri kufamba sei, so you end up maakuita kunge pamwe isusu semadzimai tisi tiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana ipo uchishanda basa maybe zinenge zisina mari yakawanda.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvisors kuti imbozamo zvakati asi as you know kuno kusouth africa right now hatichadiwa no problem so nyangwe tikasimbisana tikadii chokwadi chinongoramba chidzoka ipapo pekuti hatichadiwa ukaona watopererwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa
ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana, pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tichinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona nekuti hapatinei chimhanyidzana futi nenguva asi kuvhota tiri kuda asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kusouth africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi cheku cheku kunorejista kuvhota for us women vari kusouth africa it's a bit tricky because time yekuenda kuenda kuzimbabwe kunoreche stani usono kota kwa chona ukuruhujiwa kubasa ukubasa rinengi raka mira iwe unoshukaka pane umwe munu asikuno kota tingi shoda
shuwiro yenyu ndeye ise madzimai varimo mom South Africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shiro yedu ya iwe kuti leta itukwa like that option ya yandamishena ya kuti nitaikwanza kuno vota tichinje maybe the current government tuwaneo a change tuwaneo kuti pamwe tikazokero kumusha tunokwanza kusimudziro maybe nyika yedu iiteo sedzimwe nyika and wona zviri difficult but I think because with the current government we have right now tinogona kutadza kuitisa saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana South Africa aitikowo ikoko kunana so that mu wese even nations foreigners must go tinenge tochikwanisa kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichiitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovota kuti tiise that change andoni zvichiitika anytime soon.
MuSouth Africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha?
South Africa ndani almost 3.5 years ndiri kunoko. Personally ndakazvinyirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field.
Mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo muSouth Africa vekuZimbabwe?
Ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaoff timbomhanya tinoregista kuvhota. I'm also planning to do that. Timbomhanya tinoregista kuvhota nguva yevhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti apana nikewo here chenji ingaitika munyika medu ndokutigadzire nyika semashuvira atinoita uyezve nekungokurudziranawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kuti wemaybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kusitata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kusitata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake iri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaanoda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai.
Vanokubatai papi vangada kuwana rubatsiro?
Pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pa WhatsApp number yangu +27 843 452 149.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu che our lives upenyu hwedu. Tine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarairidzi uye kuti zvii zviri kuitika.
Kuramwa kwakaitwa taita mabasa takamborwisa tikatiwanei zvishomanini zvatakawana norangara mafunzo sevanhu takasvika pakuwana $100 yavakubhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataiita tikamuonera pamwe seFederation. Tikazoita dambudziko seFederation patakati hatichadi kurwa tiri seFederation yeFOZEU chete, taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe mafunzo sevanhu ese tine pamwe chete. Ndo patakazoita strike yatoita mutambira 26 September yataiti ichange yakapfuura yakabata dzavanhu yese asi ikazove iyo yakazovedhiwesi kudarika zvimwe zvese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyatinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataizoita seFOZEU zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira mu7 February. Saka tasvika pachingano chokuti takareflecta tikaona kufoira kwakaita 22 September nekuda kwekutengeswa kwatakaita nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna January 2023 varairidzi kana muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira taku juda tichiita ma consultations ekuti andichadi kukonsultana nema leaders kana ma boardroom nevanhu vanenyebera kuti ma leaders vasina vanhu takuenda kuchikoro tinokonsultana ma members ma teachers chairo kusanganisira vasiri vefozio
musiyano unenge uri papi apa vamasara uri nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge makupinda muzvikoro iko kuchii chingange chasiyana ipapo
musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic rekuti madecisions awo anoshanda nemaconsultations kuti kana pazore chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha saka maticha akatinzwa kuti zvematrek ngatimirei tichamira kana vakatoibva tihende yemberi chaapo ndechekuti takuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa haisi announcement yamasarauri iye announcement yematicha ese yatinenge taconsulta zvireva kuti chaachinhu chedu tese chatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chisiri kuti chabva kumabhodhrom ekuHarare
kweiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere
tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yezanu pf so zanu pf iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ed kutokonzera chaos musector vachida kudistructure bedeni nework of trade unions asi izvi hatimiri kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana tivarangaridza kuti constitution yatava kushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achitwa through collective bargaining hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichita collective bargaining asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonyanyokoshesa saka nyaya dzedu zhinji vanodzidzima vasazvishanda mubvuu asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza katakaraita mu2017 vakazotita 100 years
asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete
chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevaraanipamoyo tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emafarasitatura zvehurumende vachidya mari vamwe vanenge vari mubhodhi rezinsech vamwe vari kugara mubhodhi renas vamwe vanogara mubhodhi ripi ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone nekuti ivo havatina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera nevanomiririra ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer hatinoti mayellow union nekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi vava kumirira mushandiri yavatomirire mushandi
saka tingati here vamasara ure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku
kana ari vaya vanenge vakatenga vandikutanangura hongu vaparara havachamirire kumirira vashandi vehurumende vaa kutomirira hurumende yavo pachayo asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese nosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe ecedas union ari kukura zuva nezuva
manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti fozeu uye vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muzimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kwezimbabwe munhabvu yepasi rose nefifa michael kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei
zvekwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe muripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zviisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neMCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi weMasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vaifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri, bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange takudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana, uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zviruzana zvemadhora pamusoro zvikare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zviuru makumi mashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikangozvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare. Exposure yashayikwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA ino Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe haikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAfcon 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Betro for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBaba Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu lezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engo 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yalelibandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abachiyeneyo. Sile mpumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Mutshinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abaningi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Hammerine zantief, hammerine ukubatana, hammerine ukubatana. Ambir no kwaram sangano pasle mandu.
Pambilini ngokukhetha abasekeli bakhe amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe Politburo uMnangagwa ukhethwe ngamalunga e-ZANU PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela iBulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central, umnumzana Magatsa kanye lomnumzana Paul Mangwana eMasvingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Charugarira oweZANU Ndonga kugatsha le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano uMnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
The decision making bodies of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANU PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla lezano PF. Abantu asebenze labo okweminyaka ethize, lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lenqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akulalutho olutsha olulethwa izano PF, njalo utheka basoze bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kothela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufana nale rep, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza? Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlala ezulu, singatshelwa amanga yizeleke.
Ocubungulezo umbusazwe umnumzana Bekezela Gumbu uthi ibandla lezano PF ngalila ntando kaZulu ngendlela eyiqhube ngayo umhlangano walo.
Noko ekutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa libandla lezanu PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele isitho seveni ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Insanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo wegugurawundi olubhalwe ngabalovi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho okubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxe lomqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho likaRobert Mugabe ele 5th Brigade yamathebelelendi laseMidlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegugurawundi lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti igugurawundi leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe. Thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labo esibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama chapters ayi 8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abathiyeneyo ababhale ama chapters athiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Gugurawundi around reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonga Inkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. lo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo lo samukele hadebe ababhale ichapter Dismembering Memory of Genocide Contestations over Palakwe Mass Graves Memorial Site ubusani uDr Busani Maseko lo Professor Dion Nkomo njalo bale chapter at Linguistics Dimensions of Kukurahundi in Zimbabwe kule chapter lapha nebhalwe uDr Bheki Nkosi ke inqube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGugurahundi so ichapter yakhe iki Public Media and Genocide The Role of the Chronicle During Gugurahundi Genocide in Zimbabwe bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona The Unforgettable Memories
Luyacho yini lolugwalo Ndebele ukuthi udaba lweGugurahundi kumele luphathwe njani ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo
bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu kodwa ke njoba njilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo ama legal framework indlela imedia esebenza ngayo is not a prescriptive model manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sokumele kwenzakala lokhu lalokhu ngoba yes sibelive ukuthi izakhamizi kumbe labo abafected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbelala laba lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa i one size fits all njalo isikhathi esiningi abantu abasozivumelana ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right ngalokhu lokhu sibona ku right kuzathona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa o Gambia o Rwanda lapho kube lama transitional justice mechanisms khona banenge abantu abang thabanga ngempumelo ezaba khona ngoba babefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele
umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite Kwezemaphandleni lamhlanje lanxa izulu selike lana elizweni izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleland south lokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba amadamu engakagcwali amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi eGwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni uthi idamu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masina lalapho izulu linekuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi
vele nxa lisini izulu udalwe lapha alibambi manzi damu kufunakala ukukutsha kuphele ukuvula idamu lenganaphakathi ukhitshe udaka luliya udaka lungaphela amanzi nxa lisithi zuliyana abamba
Amazi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile
singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincediseni usincedise ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ingakafiki njengoba sibambelele nje yamani ukuze nikwa umlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganafiki.
Unkosikazi Karabo Sebata emakoko eGwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kusele kunje sifunile ezikotsho silindela amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngitsho ukunatha abantu basikasa kulo lutho emlonyeni ngenxa yokuthi wena amazwi okupheka amukuwabone isikotho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ingaswelani elula vele lesi sikotho silike saba lesi dumbu ngeminyaka ephelileyo namhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesi dumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi abanye baqambaleli ethelethelweni lezifuyo zabo sicela ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emandebeleni kule viki ezivalisa iBed Bridge kwana lenkhwali lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. Kusenzela abafuyi benkomo enkhwali bathi lokhu bengabukuthi ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zilala egangeni kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathi ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube sedizane lazo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezithiyeneyo zikahulumende ukuthela bezifuye kakhulu inkomo lokhu bubhakhile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeshanya ugwe eJohn Deep kanye lasenkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisegwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Kela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa la namhlanje. Sanibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye indaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo lo abasafundayo amabhuke alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sunheads lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulo mnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%. Then obaba ke bebese bethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Ngoba umuntu abehamba lomntwana elangeni engamqokisa ngingwane xa ngokuthi engxenye umntwana vele unjalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye aba
abazali abacina sebedivorsa sisincane ngumphakathi ukuthi lawo nga usizo ukuthi kule nto yabantu abale albinism kumbe kulama workshops koze la uye kuzwa ukwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa into enjalo awusoze utshaye luvalo uyabusukwazi yabusu understand ukuthi uhamba njani njalo siyabe sifundisa futhi kwenzela ukuthi sicitshe ama cultural beliefs ukuthi ungalala lomuntu le albinism uyaphola nxa lo mkhuhlane abanye bathi ungaxhawula umuntu le albinism yaba le lucky abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenza njani so we need to end khonokhana singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye
ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidivana lemigoqo ethile
umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle ama resources wethu malutshwane uhulumende uyanceda kancane abantwaneni ukuthi khona ubafaka kubhimu but asibo bonke ke abafakwa kubhimu abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethele nzima ngapha kufuneka amafutha ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo ngapha isikolo sakhona sabe sikhatshana ilanga liyatshisa especially emakhaya sesisiya ke ku-health yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer abalabazali abasesithiweni singathi bangcono but emakhaya and njengangapha ku-cancer umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dinga ibetadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngeni qala nje kungokuyiqhubu nje womile sekeqa kudle phakathi ngabona sowuphumele phandle which means phakathi soqedane lawo so mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele albinism engafika enganilo lokungamaqhubu okungani akuzwakali behle bemkhangele ikhensa yakhe kuhle kutshithwe kungakayikhathando
leyo ke kuyingxoxolo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela ama lungelo abantu abaphila lombala omhlophe osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism connect asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga esithandekile siye kuhlelo liphuma le ndaba
ngali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichonele ndaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBeth Dube imbongi uDube uke wavakatshela eLejelimani lapho abengxuswe khona emcimbini
He knew me before I was even born. He knows my history. He rescued Israel against Pharaoh. He just rescued me and I don't know anything. Whatever is common is no problem. What is honest, truthful and he is a convert chicken God. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him because he loves me and you. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Okokuqala ngiyakubingelela mnumzana
ngiyaphila mhlobo wami unjani nawe ngibingelele bonke abalaleli nabasakazi bonke
I don't want God to give me wealth, but I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire body members. I want him to protect me from evil spirits and also protect me from shadows, shake and affect me. Because he is a living God, a promise to God. He can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what he did to Elijah and Hannah. God can anoint you inside a judgment. He can use me and you like a prophet.
My God is alive. He is always there for me and you. I must not revenge. I live that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them forever. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call it solo. Kona na namuza, kuza zara ekona, kuza mbe wana sabati. Ngari wa zulo, ngari wa zati, ema mwana. Which is why we are baka, anigu sabati. Ngari wa mte, keza wabaka mwari. Yalu kuma ya lagini, agee koma ngeza itasina. My God is alive, His word is alive and active. Shitapa than any double age. He died and behold.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafitshane.
Uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu, lwaba lezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience yabantu bangapha kithi e-Africa, e-South Africa lakoSwaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlukene labangapha. Indlela owenza ngayo amahlaya lanapha kwehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayananzelela kakhulu kuthiwa kusisonsekuze ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesithiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona leyana eliyile laziwayo silizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo okuthiwa ngesikhiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimane usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayalithanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko namanje.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola lelithuba, ngithi abalaleli bonke labasakazana besuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo Liphuma Lendaba Lishone Lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Tenax 0, Ngezi Platinum 5. I-Highlanders Boso Chilamoya yona izanqikilana le-Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le-FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye-Kasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Sizigqibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le-Facebook kutaba luka Chamisa, Nelson Chamisa, mkhokelo Triple C, ohlangane lo mnumzana Julius Malema, owe EFF wakwele South Africa, izolo bebese Lesotho, lapho bekugcotshwa khona umkhokheli walelo lizwe omutsha. Lithinike linabalaleli, siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela-ke linabalaleli, sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa. Kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena Young African, Young Progressive African Leaders of Tomorrow kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mdlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.